ini ndini tanono kawande ndichiti eino emisero yenhau dzedu dzanhasi china mbudzi 2017. Paramende inoudzwa kuti mubhajeti yehutano yegore rinouya mari zhinji inotarisirwa kubva kumasangano akazvimirira ekunze sezvo hurumende isiri kupa bazi iri mari yakakwana. Mapato anopikisa mumasvingo anoti acharatidzira zvakasimba kana Ishe Fortune charumbira vakasakumbira ruregerero panyaya yavakataura yekuti madhishe anotsigira ZANU-PF kunova kutyora bumbire remutemo. Vemapato ezvematongerwo enyika vokurudzira veZimbabwe Electoral Commission kuti vabise zvinhu zviri kutadzisa vamwe kunyoresa kuvhota zvakaita seumbowo hwepanogara munhu uye kudzivisa vane mumwe mubereki asina kuberekerwa munyika kana kuti maaliens kunyoresa kuvhota asina kutora mhiko itsva. Nyanzvi dzozeya mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe okuti mutongo werufu udzoswe zvizere kune vanenge vabatwa nemhosva. Muchirongwa cheLive Talk Women's Round Table na 8 Maneru tiri kutarisa nezvekumbunyikidzwa kana kubatwa chibharo kwemadzimai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.